Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tunela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Sangana zakare maniro anasi uri musi wechitatu kuvhumbi 1 2020. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachinzi vagare mumba. Zuva rekutanga munhu wese akagara mumba. Nezvino tanga takuona vamwe vachimboda kuita kubuda kana kuenda kumashopu.
Hurumende inozivisa zviri kuitika munyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Vanhu vasingaone vanorarama nekukumbira rubatsiro mumigwagwa nemumabhazi vochema-chema nekuda kwecovid-19 vachiti yavapinza panzara. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa roita kupesana kukuru zvichitevera mutongo weSupreme Court wakaitwa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva retatu nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere munyika uye kuuraya munhu mumwe chete kusvika pari zvino. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mazana masere nemakumi masere zviuru pasi rose uye kuuraya vanhu zviuru makumi mana nezvina. Italy ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri. Spain ichifirwawo nevanhu vanopfuura zviuru zvipfumbamwe ichiteverwa neAmerica iyo yarasikirwa nevanhu vanodarika zviuru zvina. Ukuwo China iine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nevaviri vafa nekuda kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vari kuyambira kuti nyika yavo inogona kurasikirwa neupenyu hwevanhu vanogona kusvika pamazana maviri nemakumi mana ezviuru. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nezvishanu. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe ane gumi nevashanu vakarifonera vachifunga kuti vainge vabatwa nechirwere checoronavirus, asi vanhu vasere chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Vose vari muzvipatara nekuda kwechirwere ichi muZimbabwe vanonzi vari nani zvavo. Nyika yapinda muzuva retatu nhasi ichiti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kuti tizeye zviri kuitika tabata mukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi.
Vanhu vose muno muZimbabwe vari kunzi vasafambe vagare mudzimba. Vasafambe nekuti zviri kupararira chirwere. Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachinzi vagare mumba. Zuva rekutanga munhu wese akagara mumba. Nezvino tanga takuona vamwe vachimboda kuita kubuda kana kuenda kumashopu nekuti akakuungana kumabhazi kumazupo nemasupamaketsi, asi zvakare mapurisa akazobuda nezuro takaona abuda manheru zuva rodoka. Saka nhasi zvanga zviri nani, asi still mutown tichiri kungoona vanhu havasati vaunyatsoapprecieta kuti chii chiri kunzi timbogarira kumba. Donzo racho nderekuti izvo kana utachiwana huchinge hwasvikwa kana hwakosorwa ukashaya pekupinda mune mumwe munhu haukwanisi kurarama kwenguva yakareba uri panze. Saka kana pasina kuti unokosorera kana kusvipira mwaunochihotsira utachiwana hauni hauna kwaunoenda, unongoenda patebhuru kana pasi wobva waparara wakadaro. Tikaita 21 days pasina pekuti utachiwana hunopinda zvinoreva kuti tinenge tadzikisa utachiwana munharaunda yedu.
Zvii zvimwewo zvamuri kuita?
Patrubita izo za azirizo chete pane sumezo kutika ozo kuti izo pane manzi mbazakaita sana zino wanzo ungana wano mabastopu masupermarket kuna nampeza na moku kuna nambare maosteo matapi jimbo zino shande wano wanda mabuilding mapala sakata separamek tiluku spray kuti tiura ya chero utachua na uripo kunege kune program ya kuti tenge digital sprayer wanga uchi gara kuti kunana kopa kabana tino spray environment ya chwe sekutuwa utipatino zoti pasara pera tukenuwa ndesha kwana tenge tana utachua na ushuma kutu tenge tana utachua na mnaronda yedu
kuwa ningu wabati kwa nichirwele ichi varu kuendesi kwa kupi
wanengu wae nichirwele tuguwa bisa wagare mnjimbo tijashara wapa jawano gara ya toti self quarantine asipanengu wa zunga gwone kugara wale mnjimbo zakadaro wachigara mwanu wakawanda tino wabisa tuwa isa mahostari hida tino ti isolation kwa muri Harare tino isa kukins kana kui Nazareth kana kuri unana Bulawayo wane siku unana tonure izi zino batila zakare kuti chirewele chirambe chaka batika chita itesho kuti chirupa ungana wanu chinoenda kuti chinova yaspread munoziya zvikoro zvakavharwa kare machechi akamiswa marali machi zvose zvinoita kuti vanhu vaungane zvakamiswa kunosangana vanhu vachitandara kumabhawa kumanight club zvose izvi takambozvimisa nekuti pai paungana vanhu ndipo panoparadza chirwere tikakwanisa kumwoita mazuva akatarwa napresident paya zvinobatsira isusu zveutano kuti tikwanise kuzokontrolawo
Mukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vaburitsa muusungwa vanhu churu nemazana matanhatu nemakumi masere senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yange ichida kuti kuburitswe vasungwa zvuru zvishanu sezvo majeri akazarisa. Madzimai makumi mashanu nematatu chete ndiwo akwaniswa kuburitswa nhasi. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru rimwe sangano rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation vaEdson Chiwota.
Nekoda kutakutenga mchibimu zedu nekoda kukuti hazitikizo kutake takatarishira chete. Ndekutikizia kuti vari wanofano wakubuda, wanofano wakubuda, wari wainetika machakati kuti. Hapa takatarishara neku zara kwa kaita majeri yezine. Tika ite dambu jiko, tika tora ene ngeze, nizu waya eze fu mutika nini yunika asa cha haita kutu wani wani wabude nekoda kukuti. Nire chaka haita kuzi, nima mili yezine yezine yezine. Yaito kukukukwe chukwile kukutu wano wakawanda bae wabuda.
Vamanga mjifungi zira kuti wakabuda zino ita nani mumajeru muvanga anicha isu?
Yee, isu kukwe organizese ni wame tengeti kutofungi zira kuti kese jeri ne inflasi ye 17,000. Yee, ya kato kapasiti ye 17,000. Ate yeze wani wani jeri wani kura 22,000. Kaka nakuti kisi jeri wani tapuja wani.
Asika vachiota vanga buritse vamwe vanhu vose kana kuti tirikunzwa kuti vamwe vacho vane mhosva dzakakomba chaizvo.
Hazvisi kuramba mhosva nekuti dzimwe mhosva dzamunoti dzakakomba dzimwe dzinenge dziri dzedomestic violence. Vamwe vachoni vatoone makore anopfuura 20 ezarizvo. Mumwe vachoni vatopfuura zvikamu zviviri zvakangoti dzesendenzi yake atokavha munhu iyeye. Hapana heri zira zine zingatwa zine zekuonekwa kuzi zira itwa sei nekuda kwekuti vanhu vakadaro vaikatarisa pamwe vacho kuburikidza neumboro hunopuhwa nevakuru vekajeri vanhu ivavo vanotenge vatove vanhu vakutoziva vatoripoma vanokwanisa kuitira integrated society.
Mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation Ishe Edson Chiwota vari parunare muHarare. Kusabvumidzwa kuri kuitwa vanhu kufamba famba pamadiro munyika yose kuri kusiya vanorarama nekukumbira mari mabhazi vari panguva yakaoma zvikuru sezvo mapurisa ari kuvarambidza kubuda mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vakaremara vanofamba nemabhazi vachipema mumabhazi aya havazi kukwanisa kuita izvi sezvo hurumende yakambomisa kufamba kwemabhazi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Mumwe vanhu ava vataimwe nerukuni kwarusape vanoti kubva nemusi wesvondo apo vakapedzisira kupema mumabhazi ndiwo musi wakapedzisira kudya rinopesa nevana vavo vatanhatu sezvo vasingawani kwekupemera nekuti muguta hamuchina vanhu kukuwo kumabhazi vachadiko nekuda kwechirwere checovid-19. Rejoice chinembiri wekwa rusape vanoti nekusafamba kwemabhazi panguva ino hakuna kumwe kuvanotarisira kuwana mari kunze kwekufamba nemabhazi iwaya vachikumbira rubatsiro
kuti tinosvina mumabhazi totsvakawo zvimari tokona kutengawo zvinotaona zveufu zviya torarama kana kutengawo chimafuta torarama zvino izvezvi mabhazi akasvomiswa kuguma musi wesanu saka hatitorina kana pekutangira izvezvi saka taendawo kuna MP wedu saka tamboenda
Mumiriri wemakoni sendro mudare reparamende va David Tekeshi vanoti vari kuedza nepavanogona napo kuti mhuri dzevasingaoni idzi dziwane rubatsiro asi zviri kutora nguva refu dambudziko rakatarisana nevanhu ava idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika yose vanga vachipona nekukumbira rubatsiro mumabhazi magwaro anoti Zimbabwe ine vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vasingaoni vazhinji vavo vachipona nekukumbira rubatsiro sezvo munyika musina mabasa akawanda nepamusana pekuparara kwaita upfumi hwenyika ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Veruzhinji varikurudzirwa kuti varambe vachitevedzera kurudziro yehurumende yekuti vagare mudzimba mumazuva akatarwa kuitira kuti vasawanikwe vachibata utachiwana wecoronavirus kana kuti COVID-19. Dr. Admo Jokwiro avo vanoshandira kunyanga asi vari muAtlanta, Georgia, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro vaudza Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji vazvichengetedze vari mudzimba uye vakaona vachinzwa kupiswa nemuviri, kukosora zvisina garurwa, kurwadziwa nepahuro nekutadza kufema zvakanaka vaende kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vanoongororwa kuti havana here chirwere checoronavirus.
Kutapurirana kunoitwa chirwere ichi chinotapuriranwa neyatinoti contact kana kuti kusangana nemunhu anenge ainacho. Mukakwazisana nemunhu kana kuti ukabata panenge paenda kapukana naka, ukazobata maziso kana ukabata munhu kana ukabata muromo, aya ndo atingati maopenings kana kuti mikana yekuti kapukana nakapinde mumwiri memunhu kanagona kupinda through maziso kana kupinda through munhu kana kupinda pamuromo. Saka pakaita contact iyoyo kapukana nakatopinda mumwiri wako. Saka vanhu vakafamba panze pane vamwe vanhu vachakwanisa kubata atingati masurfaces kana kuti mabenji kana kuti munenge maenda kapukana naka kubva kune munhu anenge anekapukana naka. Kana munhu aine virus yecoronavirus akakosora akafema, utachiwana hunoenda hoenda pasi kana kuti hoenda pabenji hoenda kana paanga kagara kana pai. Ini ndikazofambawo ndikanobata ipapo ndobva ndazobata maziso angu kana kubata yangu kana kubata muromo wangu datura kapukana nato saka ndika garandiri kumba kwangu ndiri kuriju saka na kudereza mkana wangu wakute ndibate masurfaces kana pa rasidiru wakana pa tapuri wana kapa kapukana nato irumu iru ziuru rukuya mazuwa mashoma bagufura kapukana nato kakari kuone kwa kakari kano guna kuwita ya tingati airborne kana kufamba mumepo pati ndingati pa mutano mudikidiki so ukabuda panze zakari uchasangala newanu marukufema kana kukosora saka pani mkana zakari kukutu usangana ni isu ndo saka pari neru zizoro kuti kana tifida kudereza kapukana nato ngati mirei kufamba nekuti ukafamba uchasangana nepi nemkana wekuti unewanu wane chirwere ichi kana kuti uchabata macha tapuriri wa machinenge chasiyo.
Munanga zive sei kuti abatira chirwere che COVID-19 ichi kana kuti coronavirus chinoratidza sei?
Chirwere che COVID kana kuti coronavirus chinotora mazuva angaita mashanu kuti chizobuda pane munhu asi dzimwe nguva chinogona kutora kana mazuva angasvika masvondo mairi 14 days kuti chizobuda. Mabudiro chinoita munhu anenge achikwira temperature anoita masymptoms kana kuti zvifananidzo zvechirwere cheflu uye ndo zvimwe zvinhu zvinogona kunetsa kuti munhu atoziva kuti ndizve nekuti zvimwe zvacho zvinenge zvakangopa neflu asi munhu anenge achipisa mwiri munhu anonzwa musoro kutema munhu anogona kutadza kufema zvakanaka kana kuti anoita chikosoro chiri dry chinenge chisina gararwa asi mune mamwe macases chinogona kuita gararwa but izvi ndo zviratidzo zvekuti ukaita nenguva yatiri ino zvanenge zvakakosha kuti ufungidzire pamwe ndaita sei ndabatira chirwere ichi nekuti zviri nani kuti ufungidzire dani kuti ufunge kuti hauna woenda hakuono uongororo.
Tombotarisa kuZimbabwe, mungati nini Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana here?
Vashandi veutano nevanhu in general hatisati taona kuti zvakakodzera zvinofanira kuitwa zvati zvaitwa izvozvi nekuti kune kutya kwakanyanya. Ndinofunga munoziva nyaya yakaitika ya murwere number 2 kana kuti patient number 2 akashayika achingaita coronavirus abva kuNew York achizoenda kuZimbabwe. Chiitiko ichocho chaita kuti vashandi veutano endi nevamwe vanhu muZimbabwe in general vabatwe nekutya iye vari kuona kuti chirwere ichi chinouraya. So Zimbabwe haisati yagadzirira zvakakwana pakuti vashandi veutano vange vaine yatingati protective equipment zvekushandisa kuti vazvidzivirire ivo nezvekuzoshandisawo kubatsira varwere vanenge vachiuya. So ipapo pari kuda kuti hurumende ibatane nevemabhizimusi pakwanise kuitika kuti in the shortest time possible kana kuti munguva pfupi pfupi zvinhu izvi zvikwanise kunge zvinge zvichiwanikwa muzvipatara zvikwanise kuti zvichiwanika kune anoda kuti azvishandise.
Vanhu vangazvidzivirire sei?
So chekutanga ndechekuti hatifaniri kuenda panze kana tisina yatingati essential reason kana kuti chakakosha chatiri kufanira kuti tiendere panze. Zviri kukurudzirwa kunzi vanhu vaedze kushandira kumba zvakanyanyisa. Kuri kukurudzirwa kushandisa matanhu anonzi social distancing kana kuti unofanira kumeka sure kuti hausangani nevanhu padhuze newe. So unofanira kumaintaina 2 meters kana kuti zvinhambo zve 2 meters between iwe nemumwe munhu anenge ari panext so that asaite contact. Zvimwe zvinhu zvinokwanisika kune vanokwanisa kunge vane mamasi anovhara mhuno nemuromo kuitira kuti kana iwe une chirwere hautapuriro wangu. Kana tichida kuti tikurire chirwere ichi ngatimbomirai kufamba.
Avo vanga vari Dr. Admo Jokwiro avo vari pachirongwa cheHubert H. Humphrey Fellow kuRollins School of Public Health Emory University, vachitaura naMavelous Mhlanganya uyo weStudio 7 vari kuAtlanta, Georgia, muno muAmerica. Sangano reWomen of Dominion International harisi kuita musangano waro wepagore nekuda kwechirwere checoronavirus. Mutungamiri wesangano iri, Pastor Marvelous Ndlovu, vanoti madzimai anobva munyika dzakasiyana siyana anga achitarisirwa kusangana kuLos Angeles mudunhu reCalifornia muna chikumi asi nekuda kwekurudziro yekuti vanhu vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus vaona zvakakosha kuti musangano wavo usaitwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naPastor Ndlovu kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinoda kuchenja Mwari nekuwanawo mukana wekutsanangura kuti gore rino chakaona zvakakodzera kuti tishaite musangano wedu weWomen of Dominion vachanga chifanira kuita muna June. Kubva June 25 kusvika 28 tiri kuLos Angeles, California. chaka chaka shogara netare chika kanjura musangano iwo gore nino chachichi celebrate 9 years chekunge chiri Women of Dominion kubva pachaka tanga chichitanga kusangana mugore ra 2012 chakanyanyo kuchichinyanyo kanjura musangano wegore rino zvinhu zvakati o zvikonjero zvakati o chekutanga chachinoziya inova dambudziko repano pasi recoronavirus pachakatarisa nekunyanyoongorora uyezve nekunyanyonzwisisa nezvatiri kunzwa nemafocast takaona kuchizvo musangano wekuti ubudirire zvichanecha uye zvinogona kuchistrena isusu vanotungamirira Women of Dominion nevanoachenja yeshuwo dambudzo rekutanga tichiziya kuti chose coronavirus yakaafecta even kubva vanhu kumabasa even kuLos Angeles kwatiri kuenda ichi one of the cities iri kunzi ichaita macases akawanda saka June kuti tifocust kuti zvinhu zvinenge zvave nani in that city nemaonero edu uye nekunzwa pamweya hatina kuona kunge zviri zvinhu zvakanga zvakanakira musangano wedu.
Nengo dzenyu dzakatambira sei danho rekukanzura musangano uyu?
Ndingangoti zvakagamuchirika zvakanaka zvikuru kune vanhu vose vandakataura navo uye vedare vachitaurawo nevanhu vakasiyana-siyana. Ini ndakanyanyotaura nevakanga vari vatauri pamusangano wegore rino uye vakazenge vari maworkshop presenters vakazvigamuchira nerufaro vakati no the decision it's good and it's proper. Nekuti ivo vakanga vatozviono nemarestrictions especially vaibva kunze kwenyika tine mutaura aibva kuAustralia uyezve tachisishaziye kuti maborders anenge akavharwa here kana kuti anenge akavhurwa saka vakawanda vakazvigamuchira vakanga vatotenga matickets chaingoadvisa kuti maairline vari kushandika nawo zvikuru saka vakawanda vakafonera maairline uyezve vakawanda vaingoti pasta chikuzviziya kuti ino decision ino makaita mabvunza mwari uye nedare reWomen of Dominion yakanaka uye tinozvigamuchira zvarongwa namwari saka so far hatatandwa vanhu vakomplaina nekuya kwedecision iyoyo.
Tinoona kuti chirwere ichi chapararira pasi rose kubatawo neZimbabwe. Zvinhu zviri kuitwawo nenhengo dzenyu dzinove vana veZimbabwe dziri kunze kwenyika mukuedzawo kubatsira kurwisana nedambudziko recoronavirus kumusha.
Nhengo dzeWomen of Dominion ndingangoti madzimai eWomen of Dominion madzimai ari involved mumadifferent organizations ezvowo nemachechi akasiyana-siyana saka tiri kuona kuti vakawanda vari involved panyaya yekunamata uyezve pane magofundme ari kuitwa ekureiza mari kubatsira madokta nemanesi vasina zvekushandisa nhengo dzeiwo dziri involved ikoko vachibhadharawo mari dzemagofundme.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano remubatanidzwa wemadzimai ekuZimbabwe ari kunze kwenyika reWomen of Dominion International, Pastor Marvelous Ndlovu, vachitaura vari parunare kuIndiana muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Era mutongo wedare repamusoro-soro nezuro wekuti ndiani anofanira kumbotungamira bato reMDC. Vanhu vakawanda varikuda kuziva kuti ndiani chaiye muridzi weMorgan Richard Tsvangirai House, iyo yaimbonzi Harvest House. Dare rakati muzvare Tokozani Kupe ndivo vanofanira kubata matomu muMDCT kusvika paitwa sarudzo mukati memwedzi mitatu. Kuti tizive kuti ndiani muridzi wemuzinda webato iri, tabata hava Douglas Monzora, avo vakuzvitivo ndivo munyori mukuru sezvo bato radzokera kuzvarainge rakaita muna 2014.
Patakafoma musangano uyu, takabva tagara pamba panonzi paHarvest House. Harvest House imba inooniwa nekambani inonzi Harvest House Private Limited. Asi pa constitution yedu musangano kana musangano wedu unoitwa headquarters pa Harvest House. Saka vanenge vari vatungamiri vemusangano panguva iyoyo vanenge vachiita basa iroro vari pa Harvest House.
Ko zvatiri kunzwa kuti iri mumaoko ava Ian McConney ne mumwe ari ku UK ava. Ava handivo here vanotaura kuti ndiana anofanira kunge achishanda aripo.
Hongu vana Ian McConney na Tim Neal ndivo vanonzi ma trustees e Harvest House Private Limited yandichataura nezvayo. Vane simba hongu rekutaura kuti pakamira sei.
Tanzwa va Jonathan Moyo achinyora pa Twitter apo kuti vamonzora vane nhorondo yakareba chaizvo yekushanda nevasori vachiti vane humbo. Mambo verenga here zvavanyora izvi?
Ndaverenga zvanyorwa na Jonathan Moyo asi ndoda kuti ndichiti vana veZimbabwe vakakanganwa kuti Jonathan Moyo ne G40 yake vachitungamirwa navamugabe ndivo vakakonzera rufu rwevana wakawanda runosanganisira vana Tondira Indira, vana Beta Chokururama, vana Godfrey Kauzani nevamwe vese. Ndiyezve Jonathan Moyo uya wekunyora mutemo unonzi Aipa wairambidza vanhu kuti vataure zvavanoda pamafane zvematongerwe enyika. G40 izanu TF yakuda kupinda muMDC ndipo pane kupokana kukuru iko ipapo.
Asi tiri kuona vamwe vari kunzi vadzokere kuMDC yacho vanamura ive muHarare vana Chimini nevamwe vari kuti havasi kuda kudzokera ikoko kuna 2014. Panenge pakuitwa sei manje?
Aiwa, chiri kuitikawo hacho mumusangano haizi mhosva yevarume vamataura nevakadzi vamataura ava. Mapinda dambudziko rekuchifudzirwa vanhu.
VaDouglas Monzora avawo kuzviti ndivo munyori mukuru weMDCT vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tina divi ratinorerekera, tabatawo munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende tikavabvunzawo nezvemuzinda webato iri.
Harvest House, you know, it belongs to vatsigiri vanosupporta democratic change muZimbabwe. Ndo varidzive Harvest House and legally ine matrustees vanochengeta mudhuri iwowo.
Muri kubvumidzwa here kuenda kumuzinda wepari zvino?
Pari zvino sekuziva kwenyu takakurudzira vatsigiri vedu vemusangano kuti nechirwere chiriko chekorona virus ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose nemuno muZimbabwe, politics vanhu, isu sebato reMDC Alliance takakurudzira vanhu vedu kuti vashandise kudzimba. Ini semutungamiriri Secretary General weMDC Alliance takarivisa vashandi vese kuti vapote vachishandira kudzimba, tichikurudzira chirongwa chiriko ichi chekuti tidzivirire kupararira kwechirwere cheCovid. So pari zvino kuHarvest House kune security yeMDC yatakatendera kuti ipote ichiuya kuzoshanda ichicheka kuti hapana chiri kuitika paHarvest House. Inini ndakange ndiriko nezuro ndichitora mapepa andaidawo kuti tidzoke ndichishandira kupi kumba. Nhasi chete ndobva ndina kusvikako but mangwana pakawana nibve kuti ndipfuure neko tinokura ichicheka tichiona kuti vakomana vedu vese kuti vakubata basa zvakanaka here.
Taurawona vamonzura vari kuti ivo tavabvunza kuti sei vamwe vanga varimo mumapazi ebato kana kuti mastructures ebato kuna 2014 vari kuramba kuti havasi kuzodzokera kuti vatore zvinzvimbo izvozvo sezviri kubva kumatare uku. Vakati ivo vanhu ava vari kudaro nekuti vari kutyisidzirwa, ichokwadi here?
So tine maMP edu ino MDCT yavakupe iyi ipati yakatovhoterwawo nevanhu, ine maMP ayo maviri ari mumuparamendi. So zvakaitika nezviro zvekutorwa navana Munzura izvi hatizinzwise kuti zviri kubva pasi. Isu pano tiri kuita basa reMDC Alliance rinova bato rakavhoterwa nevanhu vemuZimbabwe.
Asi mukadaro hazvizoite here sekunge makuzvidza mitongo inenge yabuda mumatare?
Aiwa ka, kozi mukaverenga hapana pari kumbotaurwa nyaya yeMDC Alliance nekuti MDC Alliance yakange isipo mudare.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020 nguPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, inani aselebefunyenwe lile gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele. Selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye, 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuye kodwa lami ngiyakubona umumo wabantu ukumenja esibuyele emuva singathintani yebo naye umkhuhlane shawe sapho kodwa ofanele lapho ofanele sele yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona i-stolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe uyisebenza.
Isibhedlela sekhansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Kuze bengabuyi suku zonke, singabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafika amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho koBulawayo besithi labuye suku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duzane namakliniki. But ukuze sizame ukuthi ikliniki ingabi congested, that hayi ukuthi angabuya ngemva kwamafika amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulolu msakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye, 873,767. Asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye. Selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane, 40,000. EleMelika, Italy leSpain yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. EleZimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthoba minwembili lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gciwane. Amazwe amaningi omhlaba asesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxhokozela okukhulu namhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezivalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona etholakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze bengatshelwa ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi sePiscop North okhethwe ukubizwa ngokuthi uMangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
namhlanje impuphu sibuyile kodwa lami ndiyakubona umumo wabantu dukumenja esibuyele emuva singathintani yebo naye umkhuhlane siyawesakho kodwa okufaneleyo lakho kufanele seliyaphila sihle impuphu kazingeni ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu izitolo ezithengisa ukudla zingavala azingeni ezitolo zibe ziningi impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisiyo ukuzithenga laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina ezimbabwe uyisebenzisa
Taloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe biza amarand angamakhulu amabili lengxenye 250 rands emgodleni olesisindo samakilogram alithumi i 10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele lento ngephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Pretty Ndlovu yethe samapholisa umlando oqilibezela lapho kuthe kwaba lempuphu. I-Studio 7 lawo izibonele ngawayo amapholisi ehamba phambili ukuyathenga impuphu.
Izabuya kumgogo wami. Abantu abazathenga kuza uzabona bebegqoka amakepesi
begqoka amayunifomu.
Namapholisa abazathenga amayunifomu. Thina abantu esingasobakhazi babafasiso ongasoni le polisi uzalayina uzifeyindele layini. Bona bazabe belokho bengena phela abantu bengena bephuma bengena. Ilayini yakhona uzama khona apha kungele uhleli ukuthi uyakhaya uyikhaya sokuyanga. Imagine ukuthi kuhamba njani. And then on top of that sensation ngoba ekhophi yakhona uzothola 250 rand.
Kusenjalo izizalwane zakule Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba lamhlanje zisetheswa umlandu wokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantshi uthe baphenduke emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinyanga okwakathesi bazabe begcine entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Mnumzana Ponyathi uthi amapholisa asadinga izizalwane zakulele ezimbili okubikwa zincedisele lezi siphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le yi-Studio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930-7270 laku 9885 kHz ku-short wave. Ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930-6040 laku 15460 kHz ku-short wave.
Isibhedlela seKansili yakoBulawayo eseThornbrook Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelele ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yethuthuka Matebeleland Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyeBulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagetsi awelanga awesola okusuke kwenkampani ye-Chloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matebeleland Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise lamhlanje lapha eThornbrook Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta millimeal and also matemba porridge and biscuits rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation cost about 112 US dollars.
Ukhansila ka Ward 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo we Future Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole namhlanje.
kuma donations layo siwatholileyo eThonkulu to ama patients lobulawayo wonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyathengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi unxa kuyukuthi kuzayenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngulowo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo, betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile edolobho lakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legcikwane le-COVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, is that situation here to value? We've been working with about 60% of people in post, according to the visa the establishment. So, basically, we basically been understaffed, I think, for a while because of the freeze. And yes, we're in the process of trying to recruit around to come and work within a council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, look at the people who are in the immunization. The simple things, right? Even no mutual abonnees, especially my central hospitals, that's what I have for continuation. Same shake it, BP, same shake it, sugar. You got next to one it's known as primary health care. And this uncle, you know, while it's also been offering the more or less the same thing, but more for a inpatient part. So Katesi Wunje, we've been trying to recruit in Roman Kodumile. Unfortunately it so happened what maybe Kubele Ama Central Hospitals. But normally not gonna own for the simple case lying about my complications or my interest in the mobile up. See I'm referred with one special. Right. So Katesi special they are only accepting emergencies. So Tina Katesi, what we've tried to do Tina my clinic said Joma Melson Valley. Tina lati besifuna ukuthi singazama ukuthi siyenze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabi imetheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa, laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi oyabe egqoke amamask ukuze unesi layo anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lo ofana lo. Kulabantu ababuya regularly bezothola ama reviews up. Thina into esiyenza kathesi ubona nxa singakubona lamhla sikubona ukuthi hayi wena uyagula sikunika i-treatment kulokuthi sithi uya ngemva kwe-3 days. We are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usizwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke e-clinic sizakutshela ukuthi hayi ungabuya e-clinic sibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyavikela ukuthi abantu bengavuyi kaninginingi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi TB besenza lokuthiwa i-directly observed treatment short course, ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi la nawo i-TB. Laba babebuya nsuku zonke sesithi hayi kuze bengabuye nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafika amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duzane namaclinic. But ukuze sizame ukuthi i-clinic ingabi congested sathi hayi umuntu angabuya ngemva kwamafika amabili. Kuzoba lalaba be-TB sebesibanika amaphilisi for one week. Labana sesithi no kungcono sibanike for 1 month kuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngezinye indlela zokuzama ukuthi ikliniki ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana sasala sikule mbuzo eminingi esimbuzayo nasimshekhiwe simshekhe i-temperature simshekhele konke lokhuyana bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi eseklinikhi. So kathesi ngalawo amaviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi engaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthi ule nkinga mhlobo bani. Then nxa sisenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguye ongabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenzela njani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo labo mama ababelethayo abazithweleyo yabangakabelisi labana babezithola labana umthetho kathesi ukuthi kufanele kusoze bebuye ka-8 kuthiwa i-antinatal care focus antinatal care kufanele babuye ka-8 bengakabelisi labo labana sesithi hayi kungcono kathesi bengabuya ka-1 abezihlalele ngkhaya then nxa engaba le-problems yikho azasifonela khona abesebuya ekliniki. So izindlela ebesizama ngazo ukuthi njani
singagcwalisi eyeklinic sizama ukuthi sireduce i-congestion emaclinics.
Isibhedlela seThorncroft Hospital Isolation Ward silakho ukugcina izigulane ezilithumi lasikhombisa abantu bengaminyananga, kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu. Indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele-coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempilakahle ukuzivikela ekutheleleni leli gciwane. Okwamanje inhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCOVID-19, abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu. Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eseWhite House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kwinkulungwane ezidlula amakhulu amabili, 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uZulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele Senegal lwethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba akabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye labasekhaya.
Ya i-rebuild iyencedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide isenti. Like izolo siprovide omunye single mom, simprovidele i-cooker, le washing machine, le tumble dryer, le imiganu, le mbiza, amaduve. Then omunye ubhudi la ekade owayi-homeless fund place, we provided i-sofa, le bed, le TV.
Liphathisa abantu abavele eZimbabwe kuphela na?
No, laba ababaphathisileyo ngabelungu bala. Usingomama ube ngumsouth african omuvele la, then ubabalwane ubengwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe aphi?
It's international.
Ekhaya ke Zimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, lokuncedisa isikolo, lokuncedisa intandane.
Lincedisa ziphi izigaba?
Obathe sisencedisa kubulawayo sincedisele ezinaphi, ngoba ezinaphi i-village engakhulela khona, ngazalele kubulawayo sasungasuka sasincane siyahlalela uBani. So elubani ezinaphi isigaba sakhona kula muntu osinakayo. Ngitsho lezinkonzo akula zinkonzo, I think bengicabanga ngakho lami ukuthi akula zinkonzo, ngoba abantu bebabebona ukuthi akula muntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe. So abantu bakhona bayahlupheka, akula zibhedlela eduze. Abantu nxa besuke ubani ngale baye eSt Luke's and Far Away.
Manje uncedo eliphathisa ngalo luluthatha ngaphi?
Esimthatha khona pe Britain ngoba i-internet ilokhu veni i-rebuilt iqalisa lapho abantu ba-donate as a charity where we every day we donate like kusasa or someone has donated a microwave and then we pass it. So now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube ukudla abantu balapha e-Britain.
Lo-ke bekungunkosakazana Judith Isabel Dlamini, isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele-Bhilithane. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama lami Ambrose Dube, ngiphuma egabeni saseCholocho. Ye umkhuhlane wekhorela siwuzwile ukuthi kule khorena ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya. Kuba nzima ngoba thina abahlali bemakhaya siyelusa izifuyo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo, impahla zingafa zisifayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabela ngasihamba ezihlahla ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa uyelusile inkomo ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usuwambile usugula lowo mkhuhlane. Kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandile. Umkhuhlane lo siwubona usincindezela usibisela emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days. Impahla sizahamba njani lazo kwakuthi hayi thina siyahamba siyayelusa. Ngoba ekweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula. Singakazi ukuthi kanti bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale one ndawo. Kuba nzima sibili ngomkhuhlane lo akuthi nga uhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imikhuhlane njengabo HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela. Hayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithinqe ngomkhuhlane wabantu abalemali bodwa thina njengoba singelamali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ubulewe ufikele kufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisi. Hayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini.
Okhulumayo nguNomalanga Moyo, ngikhuluma ngiselupane. Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lo esiwuzwayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane we-corona vele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi yike eminye imikhuhlane njengabo elephantisi bake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lowo kuthiwa corona vele kasazi lutho, singafela nje emnyameni. Sizwa kuphela kuthi umuntu kageza izandla, umuntu kanatha amalemoni. Ukuthi kuvikelwani njani sizakuthiwa corona, ukuthi sichasiselwe nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho. Ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki, ngithe ngifika khona kulapha kengitshayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unesi esithi labomahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ubekubuza ukuthi udingani. Ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi isizathu abasifunayo bona. Bekunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane. Ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini?
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngegciwane le-coronavirus.
Kwenze midlalo. Inhlanganiso ebonjwe ngumdlali wenguqu odlalela iqembu le-Aston Villa uMarvelous Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMarvelous Nakamba Foundation ibonjwe ngumdlali weqembu le-Aston Villa odlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uMarvelous Nakamba njalo injongo yayo ngeyokuphathisa abantwana abaswelayo kweleZimbabwe. Umgcinisihlalo walinhlanganiso u-Anthony Nakamba unguyise kaMarvelous uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMarvelous elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kweleZimbabwe.
Academy, you are saying it, mina grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that it is underprivileged in school or learning, and that's what he said. So, maybe in a short time, we can introduce the academy of this school, or mostly my junior is underprivileged.
Inhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees kanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisayo sakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMarvelous ezibalisayo ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu eSenjube High, isikolo semfundo yaphansi ingubo esitholakala elokitini laseNjube lapho okukhulele khona uMarvelous lasungisinye esilabantwana abathole usizo. Esakhula kweleZimbabwe uMarvelous uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela eleNjube Sundowns kanye leHighlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League engumfana omncane oleminyaka elishumi lanhlanu. Engakayi kweleNgilandi uNakamba uke wadlala emazweni abalisayo eFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Machi, izo kubela supplier yami lesi, mina ngiyayi support kodwa. Ngiyazi bafethu ukuthi ngiyanqanya. Mina ngincene ukuthi fill up the table.
Fill up the table.
Count the empty.
Count the empty.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empty.
Count the empty.
Asibuzeni bafethu nabo utshwala. Niyazi mina ukuthi ngidume ngani, maze ngibuzile ngiyishaya ingoma.
Shaya ingoma.
Ngishaya ingoma.
Inani lasebefunyenwe beligciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba mune munye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakoBulawayo Thorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa kuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.